Mukuru we Civil Protection Unit kana kuti CPU iyo inobatsira vanenge vawirwa nenjodzi vanoita ngomo vanoti matunhu ose munyika akatarisana nedambudziko remvura iri.
Chekutanga chendinoda kuti vanhu vemuZimbabwe vanzwisise. Mukatarisa vanotaura nezvemamiriro ekunze muZimbabwe mazuva ano vaakugona kuona zviri kumberi ende zvavakataura sekureva kwavakaita kuti kutanga musi wa27 December tasangana nemvura yakawandisa ndo zvatiri kutoona muno muZimbabwe. Takamboita zvedu kavhiki mvura yambozorora kunaya pati pari zvino mvura yanaisi. Mukatarisa ongororo yavakatipa yatingatipa chirungu alert inoratidza kuti pari zvinezvi hapana nzvimbo yongati iyi haisviki yakangoti nyika yese. Saka zvinoreva kuti iyi mvura iyi ichanaya kwese. Hakuna kuti uri kudhorobha, uri kumusha, uri kumapurazi, uri pai.
Vanotiwo vanhu vanofanira kugara vakagadzirira.
Vari mumapani ngavatsvage nzvimbo dzakakwirira dzakavakwa. Kana pasina tine nzvimbo dzatakatara munzvimbo yega yega kuti kana kuchinge kwauya mafashamo tinotidzira pakati. Iriko nzvimbo idzodzo tikabvunza mapurisa, tikabvunza vana mudzipi, tinodzoudzwa nzvimbo idzodzo toenda zvatichengetedza upenyu hwedu.
Zambuko reSesame rinobatanidza nembudziya neGokwe South rakaparadzwa nemafashamu emvura nezuro. Sachigaro wekomiti yeCPU kuGokwe South District Muzvare Netsai Mushauri vakaburitsawo mashoko kuvatori venhau vachiyambira veruzhinji kuti vangwarire kuyeredzwa nemvura. Munyori wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vaPaul Makiwa vatsinhirawo mashoko aya.
Pane bridge iro ratorwa nemvura rinowanikwa kuGokwe murwizi rwaSesame. Saka nokudaro tiri kukumbira kuti ministries ari responsible nokugadziriswa kwemigwagwa vaende vanogadzira ipapo nokuchimbidzika sezvo pasisina pokuti vanhu vanodarika napo. Zvakare tiri kukumbira kuti vafambi kana kuti vachairi vari kushandisa migwagwa iwoyo votoona kuti voshandisa umwe mugwagwa usiri wewo kuti vaende uko kwavanenge vachida kuenda.
Mumadhorobha zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka kune vane dzimba dziri mumatoro kunyanya sematauriro emukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba. Vaendererawo mberi vachiti
hazvinorwadza, zvinosiririsa kuti tine vagari vakatopiwa pekugara mumabani budiriro 4, budiriro 5, budiriro 2, mubudiriro 3. Ukatarisa dzimba dziri kuzara mvura, mafoundation ari kuratidza kuti ari kuwandirwa nemvura zvekuti dzimba midhuri inenge ichiita zvekudhirika. Yakajenga kuratidza kuti mvura iri kufamba nemukati memidhuri.
Asi meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti vakagadzirira kubatsira vanhu vachishanda neCPU.
Tiri kupa yambiro kune vanhu vagari vemuHarare kuti vaya vari kugara kuma areas anoswanzo svinga mvura vange vachibva ikoko vachinotsvaga maareas ari high. Vasina pekugara, tine nzvimbo dzakaiswa neCivil Protection Unit nekanzuru dzakabudikidza kubudiriro nekukuwadzana kwavanokwanisa kundogara pane matende nechikafu ikoko.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Service Department rinoti rinotarisira kuti mvura yakawanda ichanaya kusvika mangwana. Evans Zininga, Studio 7, Washington.